Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita24/2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvezvizvi ndichimutongogara ka. So far vari kuenda kunotora marefugee kumbe maportuguese kunana mabeyoko ndokubata bhisa ikoko. So far izvi tine 400.
Vagari vekumuganhu weZimbabwe neMozambique vogara vakabatirana mumaoko sezvo vapanduku verinamo vatangazve kurwisa nzvimbo dziri muZimbabwe neMozambique.
Kune joku inotogara ichitaugwa paWhatsApp yokuti ukaunganidza maZimbabwe maviri izvezvi anogona kufomera mapolitical party matatu nemaNGO maviri nemafactions awo.
Vanotungamira sangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti mapato anopikisa awandisa zvokuti mamwe acho anofanira kungwarirwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munzvimbo yeChipinge zvichitevera mashoko ekuti vakapandukira hurumende yeMozambique verinamo vari kupinda muZimbabwe vachirwisa vanhuwo zvavo nekuba zvipfuwo zvavo. Vanhu vakawanda vanogara munzvimbo idzi vanonzi vari kupotera kukamba inochengeterwa vapoteri yetongogara. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza dare reparamende kuti verinamo vanoda kutanga hondo neZimbabwe nekudaro vari kuzoendesa mauto kumuganhu weZimbabwe neMozambique. Vanhu vakawanda vanonzi vavi kuendawo muupoteri. Mukuzeya nyaya iyi tabata mumwe mugari wekuChipinge ane ruzivo nezviri kuitika vanowa Stole.
Izvezvizvi ndichimutongogara ka. So far vari kuenda kunotora marefugee kumbe maportuguese kunana mabeyoko ndokubata bhisa ikokoko. So far izvi tine 400 nezvimwe nevamwe vachida kuuya vada vese kuuya vese but so far mune 400 ndovanhu so far vakauya marefugees mutongogara. Ndo ndinga ndovamirira zvakaita.
Vari kuuya ava ndevekuMozambique kana kuti pane vamwewo vekuZimbabwe?
Tangomikisa-mikisa, but kuona kwangu vazhinji ndokuMozambique ikoko.
Ndedzipi nzvimbo dzinenge dzanyanya kuwirwa nedambudziko iri kunyanya?
Kazhinji, kutandira kunana Chingowe, Mabe, nekuende kunana Hakwanda ndonzvimbo dzari kubhesa kazhinji dzadzidzidzidzi.
Ko verinamo vari kuitawo sei? Tiri kunzwa kuti vari kukonzera matambudziko ikoko, zviri kufamba sei?
Ndinga ndo vari kutokonzeresa ivo vachio, ndo vari kutokonzeresa ivo vachio.
Saka tichitarisawo iyo nyaya irinamo, muri kuona here masoja atanga kuendeswa here kunzvimbo iyi?
So far hapana ati aenda ikoko.
Saka vanhu vanochengetedzwa nani, nemapurisa here kana kuti?
Ndine mapurisa hapana ndari kuenda ikoko, masapoti ndari kuenda ikoko. Kubhembo kana kuti zvavanhu ikoko vanoenda vanoenda masapoti ndari kuenda ikoko ndari kuenda ikoko pacho ikoko kuti vabude vauye kuno.
Mumwe mugari wekuChipinge vanowa Stole vari parunare kuChipinge kwakare.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Vanotungamira sangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanhu vaogweta rinorwira kodzero dzevanhu vanoti mapato ezvematongerwo enyika awandisa muZimbabwe zvekuti mamwe acho ave kutovhiringidza vanhu. Vanhu vakawanda vari kukurudzira mapato anopikisa kuti abatane kana achida kukunda ZANU-PF musarudzo, asi mamwe mapato makuru akaita seMDCT ari kuti achapepetawo mamwe mapato ari kuumbwa aya kuti aone kuti ane vanhu here vekuti vangashande navo. Mukuzeya nyaya zvemapato iyi, tabata vashumba.
Kuri kuuya mabato anotiwo akamirira zvematongerwo enyika anongovhugwa. Uko zvino zvava kutoita sokuti zuva nezuva pane bato rinenge richiuya. Tikatarisa isusu tichiti kuvana veZimbabwe, chatiri kukurudzira ndechokuti mamwe mapato awo mumatarire muchimasema, nokuti zvaava kuita hazvichahwisiki. Ndozvokukurudzira here kutongwa kwakanaka kwenyika kana kuti aringoita kuti adhivhaidhe mavhoti avanhu? Kana zviri zvokuti tiri kuda kukurudzira dhemokirasi munyika, chii chavanouyisa chakasiyana nezvagara zviripo mune mamwe mapato agara ari?
Tichitarisa panyaya yematauro iyi yekuti mapato aakungomera kunge hova, vashumba, pane chakaipa here? Handiwo here utongo hwejekerere wacho?
Utongo utongo hwakanaka zvikuru, asi chatiri kungotaura hakuna munhu unorambidzwa kufoma bato rake rezvematongerwo enyika. Ndoda kujekesa ipapo, asi chatiri kutaura ndechokuti kana vanhu vachitarira, even vaya vanobatsira mapato acho kuti abudirire mumaprojects avo, vanofanirawo kuve vatarira kuti bato iri riri kungouya kuovhiringa here, kana kuti ibato rinotovawo neproject kana kuti nemanifesto inoratidza kuti zvinhu zvairi kuuyisa zvakasiyana nezvagara zviripo. Otherwise tiri kupedza maresources, tiri kupedza pfungwa dzavanhu, tiri kupedza zvinhu zvakawandisa nenguva tichiita zvinhu zvinongova zvokungokonzera mhirizhonga zvisina direction. Zvinobatsira nyika chii? Tongoti somuenzani kuti vajonga kandemere nhasi vafunga kuvhura musangano wavo wezvematongerwo enyika, mangwanawo vashumba vavhura musangano wavo wezvematongerwo enyika, tinopedzisira tanguva zviseko zvenyika. In fact, kuti ndipe somuenzani, so tiri kutosekwa nenyaya iyoyo. Kune joku inotogara ichitaugwa paWhatsApp yokuti ukaunganidza maZimbabweni maviri izvezvi, vanogona kufomera mapolitical party matatu nemaNGO maviri nemasections avo. Saka zvinhu zvinongosvodesa kuti hatifaniri kutsvaka mabasa nokutanga mapato ezvematongerwo enyika.
Vanotungamira sangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vari parunare muPretoria, South Africa.
Merry Merry Christmas! Ko Christmas box watereri, nguva yasvika zvekare yokupembera Kisimusi. Apo tinenge tichifara nehama neshamwari. Titumirei tsamba mbozha, mashoko kana mavhidhiyo achimhoresa hama neshamwari. Tozodziverenga kana kutefenyura paStudio 7. Tumirai tsamba mbozha panhamba dzinoti 001-202-619-2077. Musakanganwe kuterera Studio 7 kuti mukwanise kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Kubva kuno kuStudio 7 tinoti Merry Christmas.
Iko zvino tochimbonzwa kubva kune vamwe vateereri vedu nezvekisimusi.
Kuda kungoti Merry Christmas and Happy New Year kuvashamarari, vatori venhau nevateereri veStudio 7. Kufara zvine mwero kuti tipinde muna 2017 tiri vapenyu, tisina kuremara, tisiri mumatorongo. Thanks.
Happy Christmas vayose vateereri veStudio 7. Tinokukwazisai, ndini wenyu Nomentangirai pano paSimchemboko kweNorth Kavuyuni. Tiri paNyamasaka, ndinokwazisa hama neshamwari kusanganisira timu renyamasaka, vana cheza neboys race rinotambira pamuremberembe masikiri, ndichiti ivai nezuro rakanaka reChristmas neHappy New Year. Tatenda.
Aiwa, tinotenda zvikuru kune imi vose makwanisa kutitumirawo mashoko ekumhorisa vamwe pakisimusi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi, nhasi tine hurukuro nemukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu nezvekisimusi. Vamwe vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo hupfumi hwaenda kumawere uye vanhu vakawanda vachinonga svosve nemuromo vachishayawo mari mumabhanga. Asi vamutashu vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka kune vari kuita zvemabhizimisi uye vakawanda vavo vaderedza mitengo kuti vanhu varerukirwe.
Ndingati zvinhu zvakati wandei zvakadzikiswa mitengo zvakafanana nezvinodyiwa zuva rega rega izvi zvakafanana na hupfu, mafuta, sugar neflower. Zvinhu izvozvo zvakati dzikei mitengo. Zvinana sipo yekuwachisa, sipo yekugezesa zvakati dzikei mitengo. Vembatyawo vari kushambadzawo kuti vakadzikisawo mitengo zvakanyanya. Uyewo vanotengesawo zvokuvakisa nezvimwe zvakafanana nezvemumba izvi, midziyo yemumba, vakadzikisawo mitengo nekuti mukatarisa vemuzvitoro zvemidziyo yemumba vari kukwikwidzana samare pamitengo neavo vanogadzira midziyo yemumba vachigadzira voga, avo vaya vatingati mainformal traders. Saka pane makwikwi akanyanya chaizvo pakati pavo nevane zvitoro zvinhu zvakarongeka, vaya vatingati vari kushanda vari pamaformal retailers. Saka panenge paine makwikwi iwayo panguva inoyi nekuti vanhu vanenge vachirwidzana kuti vanga vachiwana vatengi vakawanda.
Asi zvekutenga hazvizokanganiswa here nekuti tiri kuona kuti makambani akati wandei anenge ari kutadzawo kupa vashandi mabhonasi aya?
Mukucherekedza kwatakaita isisu takaona kuti zvakagara zvaigona kuzotiremei kuti makambani akawanda vape mabhonasi, sekuti gore racho rakati ombi tichitarisa mamiriro ekunze. Haisi nguva yekuti tachiti isisu zvinhu zvainyanyo zvainyanyofamba zvakanyatsotitsetsenutsetsenu nekuti makambani mazhinji vanga vari mushishi yekuti vanga vachigadzirira hwaro, nekuti zvichida mugore rinouya ndopatichazoona isusu kuti makambani vanga vachikwanisa kunge vachipawo zvinhu zvakafanana nemabhonasi. Asi tinongoramba takatarisira kuti kana hurumende ikatsetenudza ikapawo vashandi vayo mabhonasi, inenge iri bhonasiwo kwatiri nekuti vanenge vakuya kuzotengawo zvinhu zvakati wai. Asi pane zvinhu hazvisi kunyanya kuratidza musiyano wekuti vanhu vapuwa mabhonasi nevanhu vasina, nekuti vanhu vanenge vanga vakagadzirira zvavo kuti vange vachizotenga panguva inoyi yezororo rechisimusi, kubudikidzawo nekuti vanhu vakawanda muno vakuita mabasa emubato womaoko. Saka hazvinyanyoratidza mucherechedzo kuti vanhu havana kupawa mabhonasi nekuti vakawanda vacho vari kuita mabasa emubato womaoko vachizviitira mabasa avo, vanenge vaine tumari twavanenge vakachengetedzawo kuti pazororo rechisimusi vange vachikwanisa kunge vachitengerawo vadiwa vavo nehama neshamwari nehama dzavo kuti vange vachikwanisa kuitawo kisimusi yakanaka. Nokuti mukatarisa kune zvitoro, kune vamwewo vanga vachitenda zvinhu pamisika mipenayaya yatingati zvemabhero. Asi panguva inoyi takutoona kuti vanhu vanotodawo zvinhu zvitsva, vanga zvinhu zvinyowani vanotouyawo vachitotenda muzvitoro chaizvo, nekuti vanenge vachida kuuragidzawo musiyano wekuti apa vava vachisesekedza kuti gore risvike parasvika izvino. Saka izvino vane tumari twavainato twavakukwanisawo kuti vanga vachitengerawo vana vavo nevadiwa vavo mbatya nyowani.
Ko, dambudziko rekushayika kwemari harisi kukukanganisa here semabhizimisi?
Dambudziko rekushayikwa kwemari idambudziko rekuedza kuti rigadziriswe nehurumende. Hurumende yakaparura aya mabhondi notes patakatenderera kumaruwa uko kwese kwatanga tiri kunana Masvingo nekuti kwatanga tiri kumaruzevha uko, tiri kuona kuti vanhu vari kuatambira chaizvo ende vari kuti ndo ingatonge iri nzira yekuti vanga vachikwanisa kuwana mari dzavo kumabhanga.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vari parunare muHarare. Muchirongwa chatino taura ne varikumaruwa nasi tine hurukuro nava Clarice Maduku vanotungamira sangano replatform for youth development. Vamaduku vanoti havasi kufara nekunetsana kunotyisa nenyaya yeminda kuri kuitika pakati pekambani yeGreen Fuel nevagari vekuchisumbanje. Vagari ava nekambani iyi vagara vachinetsana zvikuru. Kambani iyi inogadzira mafuta ekufambisa dzimotokari. Hatina kukwanisa kubata vakuru vekambani iyi sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Asi tabata mwanomirira vagari ava vamaduku.
Zvinotishungurudza nezvekuti yanyangova kurima. Gore rine kuri kunzi kuchange kuine gore rakati kuti nekuti mvura iri kunaya. Asi ndabatinoonawo masecurity guards akatiti pamuri kurima apa pari kuda kushandiswa neGreen Fuel. Tatinorwadzika nekuti pasiri kutaure zvapo apa. Vagari varamba vachingoparima gore rakapera ndopakatorimwa nevekwamuyondozi nevamutumburi. Saka tiri kushamisika kuti seiko masecurity guards azodisaida kuya panguva yakadai inei, nguva yekuti mvura yakanaya kuine mwando vanhu vari kunorima asi vonzi pamuri kurima nepeGreen Fuel. Tinoona sekunge kudheerana kana kuti kuda kungoita provoke.
Ko mapurisa ari kuti kudii nenyaya
iyi? Ivo vari kuti tadzanai nemasecurity guards nekuti ivo takaitana nyaya dzekuendesana kumatare. Saka vachisumbanje mapurisa ati aiwa havamo munyaya idzi. Saka tiri kuona pachena kuti inyaya iri pakati ndezveGreen Fuel chete, nekuti isusu tichiona masecurity guards tiri kungoona vanhu vaya vatinoti vari overzealous, vari kungofarisa vachishanda basa ravo nenzira iri unrestrained. Sekuti mungada kuziva kuti muna June gore rineri tine security guard wekambani dzifemu akatouraya mugari wekuchinyamukwakwa. Saka tiri kungoti masecurity guards ava kuregedzwa achiita zvaanoda. Green Fuel iri kungovashandisa sezvo mapurisa ati haasi mukati mavo. Kwatiri isusu tinoona sekuti ingori nzira chete yekuda kuti vagari vatasanurane, nekuti nzvimbo yavari kugadzira iyi vari kuiti ivo vanoda kuzopa vagari ma0.5 hectares aya eirrigation. Asi sekuziva kwatinoita neukama hwatagara tinahwo neGreen Fuel hapana kunyatsofambisa mashoko zvakanaka kuti zvichaitika here. Saka ndinoona sekuti Green Fuel iri kungotesta kuona kuti vagari vanoresponda sei.
Ko hurumende iri kuti kudii nekunetsana kwevagari vemunharaunda nekambani?
Panotirwadza ipapo nekuti isusu kubvira papa takamboyara namutambara pakaya parliamentary committee ndovatinenge ndo hurumende ivavo. Vanoteerera zvatinenge tichitaura vodzoka, asi hazvidzoitiki. Vanoregedza Green Fuel ichiramba ichinenge iri pamusoro pezvavanoronga ivo. Saka patiri isusu tiri kuona sekuti hurumende pachezvayo ichimiririrwa nevanhu vakati kuti pane kaukama kasina kumira zvakanaka katinoti corruption pakati pevamwe vamiririri vehurumende neGreen Fuel. Nekuti zviri pachena kuti mitemo yedu inechekuita neminda inoti kana Green Fuel ichiti yakapihwa pairi kuda kurima apa nevechipingiriro raDigital Council, zvine magwaro azvinofanira kufamba nazvo kuti vanotaura yatinenge tati prior informed consent. Vanoudza community kuti aiwa tinoda kurima apa pachiri nenguva, sekuti zvingadai zvakataurwa pakapedza vanhu kurima kana nana March, April, May kana July uko havangati vanhu vaakurima kuchinzi mvura iriko ndopa vanenge vaakuuya. Saka hurumende nechimwe chikamu handingadi kuipa mhosva, asi ndiri kupa mhosva vamiririri vehurumende vaya vanotirikimba vorisa mumaoko mavo, nekuti vanenge vachidya nekuita huori nevamwe vatungamiriri kana kuti varidzi vekambani Green Fuel.
Asi vagari vemisha yakapoteredza kambani havasi kuwanawo here mabasa pakambani?
Ndo zvinhu zvinotirwadza. Chinhu zvinhu zvatagara tichingotaura, vari kuwana mabasa vashoma shoma vemunharaunda vemudhuze vazhinji ndivo vanenge vachibva kure.
VaClarice Maduku vanotungamira sangano replatform for youth development vanga vari parunare kuchipinge. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemuimbi ane mukurumbira tariro negitare.
Oh, no litadisa kurara wondi wedzera kufara zondi itisa mawara
Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvare tariro negitare.
Maita basa makasimba here?
Aiwa takasimba. Mungatitsananguriro kuti ndeapi mabasa amanga muri kuita gore rino amungati akanyatsokukufadzai imi semudzimai.
Zvakawanda zvakafamba zvakanaka kunyanya nebasa redu ratinoita iri. Tinokwanisa kuenda kunoona vanhu tichidzidza magariro evanhu. Tichizoona kuti zvaiti tinokwanisa kupindira sei sevaimbi uye tinokwanisa kutaura nanani vanokwanisa kutibatsira mune zvatirikuita izvi. Saka ndinoona kunge gore rino rakandibatsira mainly personally kuti ndingoziva zvandiri semuimbi uye kuti ndinobatsira sei munotsika nemagariro evanhu.
Chii chakaita kuti imi mufunge kuti mupindewo munyaya dzekubatsira vanasikana nemadzimai?
Chakanyanya kundibata-bata gore rino ndakasedzwa neorganization inonzi Zimwana through Rabs and Shumba ne Touching Lives Initiative. Vachiti uyaona mashandiro atinoita kuCaledonia ndo community yavanoshandira. Ndikaona mwanasikana kunyanya-nyanya pane dzimwe dzimba dzatakaenda. Mumwe wacho ane makore 12 achichengeta hanzvadzi yake ine 8 years. Vari vaviri. Saka pandaitaura navo ndichingoona magariro akari kuita ndichiona kuti vana vari kutambura. Hapana anovabatsira. Nyaya dzechikafu kana uyo ari kungoshandisa mashizha kana kuti ari kushandisa machira panguva yake yaanoenda kumwedzi. And ndakaona kuti dzimba dzakawanda ndo magariro avanga vachiita. Zvakandibata-bata chitereki pandakadzokera kumba ndikanamata ndikati dai Mwari. Saka muda kuti nditi sei nyaya iyi ndikwanise kubatsira vana vechavo. Nyaya iri kunyanyanetsa nyaya yekuenda kumwedzi. Tikaona kuti tikaunganidza zvatingaunganidza nguva ino yeChristmas. Tichingokumbira vanhu vakawanda-wanda vari nezvinhu zvakawanda kuti ngavatibatsire kungounganidza mapads kuti vana vaone zvekushandisa. Takangoshambadza pamapepanhau tichishambadza mumaradio tichingoti vedu veuya mutibatsire. Sponsor yacho has been overwhelming. VekuStar FM vasikana vekuStar FM vakabva vauya on board vakashedzerawo muwairesi yavo vachiti vanhu ngavaunganidze zvinhu. Vaunganidza zvinhu zvakawanda chete. Tikafunga kuti ngatiite aya tinoti mapad parties ekuti vanhu vanongouya. Concept yacho ndeyaya yatinoita kumababy shower kumakitchen party sevakadzi. Munhu kuti apinde muevendi anobhadhara paketi yake imapads mapresents tuda ari mapads zvakare. Tine maspeakers akasiyana-siyana vanosiremba vakawanda-wanda vanongotaura maererano yenyaya dzevakadzi kazhinji. Asi idea yacho ndeyekungoti tese tine responsibility yekumacommunities edu. Ngatingobatsiranai mune zvatinazvo. Hazvina hazvo kuwanda asi tikabatana tinokwanisa kubatsira vanhu vakawanda.
Munoona zvakakosha sei imi semuimbi kuti muwanikwe muchiita zvirongwa zvakadai?
Zvakanyanya kosha nekuti not only semuimbi asi ini ndiri mai zvakare. Ndine mwana wangu ane 10 years. Saka pandinotarisa vasikana ava ndinoona kuti ava vangori needzi yakafana nemwana wangu. Saka responsibility yangu ndeye semudzimai kuti ndingabatsire sei vanavo nekuti idambudziko redu remadzimai akawanda. Saka nechipo chatakapiwa kuti tinokwanisawo kupinda macommunities aya tinongoona kuti tinokwanisa kubatsirana sei semadzimai.
Tombodzokera hedu mukuimba, pane dzimwe dzimbo dzamakaparura here iro gore rino dziri kufarirwa neveruzhinji?
Gore rino ndakarelease single inonzi Mambokadzi. Yakananganawo nenyaya yekupemberera udzimai. Ndosaka zvichizonyanyo ndibata-bata pandinotenderera mumacommunities ndichiona madzimai asingabatwe zvakanaka. Not because pane zvavaita asi nekungoti vari kushaya. Saka Mambokadzi single dzakaita neorganization inonzi Queen Makers inobatsirawo vakadzi kuti vakwanise kurarama, vakwanise kuitawo mari, vakwanise kuita maprojects anovavaka sevanhukadzi.
Mombotitsenurirawo bijana kuti Mambokadzi motipanzwisa kune avo vasati vainzwa.
I see your strength.
I see your strength. Your joy, your pain, and your kindness.
Let it show, Muri Mambokadzi. Rise up and sing. Stand up, oh queen, Muri Mambokadzi.
On the throne, oh let it show,
stand up, oh queen, Muri Mambokadzi. Munokwanisa kuivona paSoundcloud mahara. Download yemuteerere Mambokadzi.
Chii chakaita kuti mufunge kuti munyore karwiyo aka?
Ndaiona kuti dzimwe nguva chevanhukadzi tinongozvidzikisira pane zvinhu zvakawanda. Saka rumbo runderongosimudzira kuti nepauri pese iwe chingosimuka uone kuti zvinosvika kuti you are a queen, Muri Mambokadzi.
Pane zvamungado kutaurira vateereri vakateerera pari zvino here tichitarisa kuti mangwana richange riri zuva rekisimusi?
zvangoti vave nezororo yakanaka ngavazive musiki wavo nekuti vakasaziva musiki havakwanisi kurarama on purpose havakwanisi kuziva chinangwa chavakasikirwa and vanhukadzi vakasaziva zvavari nevanawo havachaziva nevarume vedu havachaziva saka zvakakosha kuti munhukadzi ngaangoziva zvaari muna kristu
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare tariro negitare kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
maita basa
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvematano ekukumbira mvura kuna musikavano munguva ino yekurima yezhizha matunhu akawanda vachiri kutevera chinyakare chekubika doro rekukumbira mvura vamwe vanoti doro remukwerera vamwe vanoti mukwera vamwe vanoti doro rembeu zvichingosiyanawo nematunhu nhasi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sekuru Kefasi Ziki mutinini wekuward 16 kumusikavano mudunhu remanikaland tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 sekuru Ziki
tinotenda
nhasi tiri kuda kuti timbokurukura nenyaya yedoro rinonzi remukwerera kuti rinorewei rinobikirwei nokuti vazhinji vari kukurawo vari pasi pangu vamwe havachazvizivi nezvazvoba izvi
chinozvi mukwera unono vanoti makoto kana kuti mbeu vanoite zviro zviri kuti makoto mwapedze kupfuura munose kuti mudaidzirwe mbeu ndivasabhuku kana vashe kuti kunoiwe kuti kuzviite makoto okuibvi kukurima kunenge mwakaita munyika mwakwe kupa vakuru vedu vanovaridzi vevhu vaitewo kuvakuru vavo ndivanozozivavo mviri kwendau kwozouya tapedza ipapo kunove kuti vatano kutanga kuti tichisime mumunda mbeu tinozwi tobike doro rembeu rekuti ivo vachikumbire vasharuka vavo kuti vasharuka vavo vatidetserewo ngedenga rinozwi denga kuti vadenga rinovanonzi vasharuka vavo ndivanozozive kuna musiki wavo
saka izvi zvinoitwa gore roga roga here baba Ziki kana kuti ndezvekuti kana mvura yakanga yaramba kunaya ndo pavanozobika doro rekukumbira mvura iri
mvura yasai kunaya tinoite nhepwe dzeforya dzitinoenda ndidzo kuna vakuru nekuti kune madhodha kune majaha madhaya nozvitozi majaya madhaya ndo tinoise nhepwe dzeforya kuti no denga ratishatira madhodha wee kunoende vanhu chembere nemadhodha vagweshe vafamba nomudondoro kuende kodini kochima kuna musikandu kana kuna sabhuku ichiitire denga rinove kuti ei tikumbirirewo denga nokuti ndimo vakusharuka vedu vasharuka vedu isusu vanenge vachiitire kuti vakumbirewo madzibaba avo kuite magarira vanga vakaita chikare chedu nezvinoitika chikare havadi kuti hai titi huma huma kuti voone vana hudoko petu 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 kuti havadi kumboone vana vadoko pamberi pavo
asi muri kuona zvichiri kuitwa here mumakore ano tichiona kuti vamatsanangura vakura vasharukwa havachanyanyowanikwa munzvimbo dzakawanda
vanowanikwa
toti maita izvozvo sekuru Ziki mvura yobva yaramba kunaya mune makutsvaka zvakonzeresa here kuti mvura isazonayai makumbira
yes tinoenda kuti umwenge wamaunoziva kuti chii chaitike izvozvo
aiwa maita basa zvikuru sekuru Ziki
tinotenda vajonga tinobonga aendichiramba tichionana
manga makateerera kuna sekuru Kefasi Ziki mutinini vekuward 16 kumusikavano mudunhu remanikaland muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire nchiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai moka, Blessing Zulu.
Aiwa tinotenda Jonga, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vagari vekumuganhu weZimbabwe neMozambique vogara vakabatira hana maoko nekutya veri namo. Vanotungamira sangano reZimbabwe Exiles Forum vanoti mapato ezvematongerwo enyika awandisa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu, anogoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 24 Mpalakazi, Christmas Eve 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe usomabhizimusi umnumzana Strive Masiwa engaba esefuna ukungena kwezombusazwe na?
Akuthi ukuthi umuntu unqaye kwalesukuba le business ephumelelayo njengeka Strive Masiwa, sokuyikuthi angenelise ukuba yinkokheli yelizwe ngokupheleleyo.
Inhlanganiso yeta jamuka sesijikile ithi izaqhelisa umkhankaso wayo ngomnyaka ozayo. Izakhamuzi zemaphandleni zikhala ngokudlala ikhisimusi phakathi kodubo lokusilela kwemali.
Ekhaya kakulambijana ukuthi wathatha igrosali kumbe ufuna ukuthatha imali engange 200 lakutshela ukuthi thatha igrosali kwamajingura ekwani 200 ikhesi vele sizowayibona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbiko kasomabhizimusi umnumzana Strive Masiwa awethule ebulenjini beTwitter kuyona le iviki esithi uZulu kumele alungele umbiko oqhakathekileyo wazawethula ekuqaleni komnyaka ozayo usulethe imibuzo yokuthi engaba naye sefuna ukungena kwezombusazwe. UMasiwa, umkhokheli wenkampani ye-Econet, kazange aveze ukuba imbiko yakhe iyaba ingeyani kahle kahle. Abanye ngabathi engxenye iyaba iphathelane lenkampani ye-Econet, kodwa abanye ngabathi kungaba ngezombusazwe. Kungakhathalekile ukuba ingaba ingeyani limbiko, sibuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga ukuthi nxa uMasiwa engathi yena usefuna ukungena kwezombusazwe engaba ngumkhokheli onjani.
Singakulibali phela ukuthi indaba zombusazwe nokuranga ibhizinisi kwehlukene. Kwehlukene kunjalo akutho ukuthi umuntu unqaye kwalesukuba le bhizinisi ephumelelayo njengeka Strive Masiwa, sokuyikuthi angenelise ukuba yinkokheli yelizwe ngokupheleleyo. Akuvamanga ukuthi kuhambe nalo kuyisebenza. Kodwa nxa enganikwa ithuba asikwazi ukuthi kungahamba kusasa kusilethele umphumela onjani. Ngokubona kwami ukuthi ngifisa ukuthi kuba le politics clear, abaku business bakwazi baku business njalo benze i-business ngokuphelele kwi-business bashiyane nale ezepolitics.
Engabambanisa na isizwe nxa sikhangela ukuthi waphathiswa ngumnumzana Nkomo owayevela esigabeni seMandebele.
Akulakubambanisa isizwe ngakwenza lo, ngoba phela singakukhohlwa ukuthi engeziswe nguJoshua Nkomo ukuthi angene kubhikweze ibhizimusi. Iminyaka yonke le sezibhizimusi uMasiwa wenzeleni abantu beMathebelele, ziningi izigaba zeMathebelele ngikhuluma kunjenje ezingela access to ama-mobile phone angakwanisi ukusebenza khona. Ngingakutshela ngesigaba sakithi, ngithi eLupane eDongamuzi ifoni, i-mobile phone esebenzayo i-Net One, i-Connect kaMasiwa kayisebenzi. Angiboni ukuthi ngathi namhla sengasihlanganiswa ngoba wani kuza Nkomo. Okuyikho okwenzakalayo ukuthi uMasiwa wagade emahlombe kaNkomo, wakhwela wafika isiwa ngade efuna ukufika kiso.
Alo ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethe ecubungula ezombusazwe obexoxa le studio 7 ecingweni esebilitane. Inhlanganiso yeDajamu kaSesijikile ithi izaqhelisa umkhankaso wayo ngomnyaka ozayo okutshengisela. Linhlanganiso iqoqe ukutshengisela endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngomnyaka onalo esiwugqibayo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso le umnumzana Gift Siziba ukuze sizwe okuningi ngomkhankaso wabo.
Uzananzele ukubana ke si abaningi bethu ngalomnyaka siqalise kuhle saqhuba kuhle ke umkhankaso wethu. Njalo kulokhu kunzima ehlangane nabo kuqoqela ukubotshwa ke sihlale isikhathi esiningi ezintulongweni. Mina ngihlale okwemalanga amaningi kakhulu ke each group ye maximum prison saphuma njalo sibe lobunzima okuningi okunjengoku ukuhlukuluzwa lokutshaywa lokho okuningi ngiyabona okuyazakalayo esahamba kikho njalo futhi sikwanisile ke ukwenza ibizwi labatsha lizwakale kulaba ke akengathi mina ke basemakhoridweni epower kuleli bizwe lapho abatsha sikhulume khona kakhulu ngokungasuthiseki kwethu ngendlela zokutshontshwa kwemali nokuhlukunyezwa kwabatsha ukufa kwelizwe nje jikelele njalo futhi thina sizimisele ukuba umnyaka mawushiya phambili sime ke labaningi abatsha njalo sinxusa abaningi ubana ke siqhubekela phambili ngokumkhankaso ngendlela engaphansi komthetho ukuze ilizwe lilungiswe njengoba ukwazi ukubana ke umnyaka obuyayo ke uzabe ungumnyaka lapho abantu asebekhangele khona ukukhethwa kodwa thina sithi kulezinto eziningi okufanele zilungise singakakhangeli iindaba zokhethwa.
Into bani ezimele zilungiswe?
Okokuqala thina njengabatsha kufanele ke kube ke edlale sithi i-transparency ukuyazakala kokwenzakala kwezinto ke kumhlanganiso ezehlukeneyo ekubusa kwelizwe njalo futhi thina njengabatsha sithi kufanele kulungise ukuba namalungelo abo aqale ananzelele ukukhulu kakhulu kuye ku-implementa ke engathi ke sifuna ukunanzelela ukubana i-constitution umthetho welizwe ke ukwazise ke ukurespekthwa nokuhlonitshwa ke ngalaba ababusayo nama-department ajine elizwe.
Alo ke ngumnumzana Gift Siziba isiphathamandla senhlanganiso yeDajamu kaSesijikile ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Iningi labantu lithi sivumelwano sokubambana esenziwa izanu lezaphu ese Unity Accord esinanzwa ngekhefu likamhla ka 22 Mpalakazi obekungelwesine lomnyaka asilethanga mpumela ebambekayo njalo ilizwe lokhe lathatha uzibuse abantu bathi ukuthula abakaze bakunambithe kodwa bakhangelele ingcono enhle kusasa okunengathi kuzwene kunompumelelo moyo esiphalulu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Ekhuluma le Studio 7 mayelana le Unity Accord, unkosikazi Grace Luphahla uthi bathwele nzima abantu bakhe abasebenzi njalo abalazithupha phoke yikubambana bani okuletha inketha bechabi lendlala.
I-Unity Accord lesikiyo sithwele nzima njoba ngikhuluma ukuthi sidla nzima nxa ngasasebenza ngihle. Umntanami kala sithupha konke ke abantu bami bahleza abafana ngime ngiphila ngokuthi ngisebenze okwakathezi bemphila ngokugamula inkuni ngingaka ngithengisa inkuni lotshani yiko kade kungenza ngisile abantu bami bethola ukudla.
Unkosikazi Thandiwe Ndlovu uthi uzwa ubuhlungu njalo akusacaci ukuthi uyise walwela inkululeko baba lesivumelwano se-Unity Accord ngoba akalamsebenzi njalo uphila nzima ezweni elileminyaka edlula ama-30 lasithupha lathola uzibuse.
Angizwa ubuhlungu kakhulu ngoba kunje lami ngihlukuluzekile angiphathekanga kuhle. Anzakhani ukuthi baba ngwayi
yakhuluma okunzima.
Awusacaci ukuthi baba ngwayi exobethe.
Unkosikazi Tracy Amafutaka, umlweli wenkululeko usole kakhulu isivumelwano se-Unity Accord ethi akafuni kuzwa langaso.
Unity Accord it was rubbish. Ngoba sathi singena khona sadlelezelwa in the first place kwathiwa sitshiya amalogo ethu wonke labo bazalahla wabo we start afresh sakwenza thina salahla amalogo ethu bona bazange balahle babe lokho begqoka iziketi zabo zonzana ezikachimichim thina sesilahle zethu iqhude lasala likhona lanamhlanje kulokho elikhona okwacaphula uvoti moyo owaba ngu-MP
Umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthi baphuma ku-Unity Accord ngemva kwe-Congress yabo belomuyi uJoseph Msika ethi labo abasala kuzanu PF basalela indlala.
Hayi abasalayo basalela indlala. Basalela ukuthi bazaphila ngani uma sebephumile lapha abahola khona. Laba bantu ababevele sebandleni lezaphu. Ufisa ufuna njalo ukuthi tubahlale ngendlela eqondileyo bakhululeke
uthe labo ababesidla kuzana uPF bakubona kungcono ukuthi basale ngoba bananzelela ukuba bengasuka bazalamba njalo iUnity Accord yaletha ukubandlululana kukho konke njalo umkhokheli obandlululo ngumongameli uRobert Mugabe osetshale imbewu yenzondano ezweni kodwa abanye abakunanzeleli. Umnumzana Lazarus Masuku, umlweli wenkululeko, ubike ukuba iUnity Accord ayimsebenzelanga ngoba uhulumende wamphatha ngocuku wayengumsekeli kamphathisikolo kodwa babethi ulidizidenti wahlukuluzwa kakhulu.
Hayi, mina ngu-1987 akula nto yaphumayela ngapti lapho engikhona mina. Angikula nto evele ihamba kuhle ngingazi kwabanye bakhona ngale phakathi bakubona mina hayi.
Umongameli we-ANSA uMazisi Mzila Ndlovu ubike ukuba iUnity Accord yathwalisa nzima umthwakazi njalo lokhu kuqhubekela phambili akula mpumela ebambekayo eyaphumayo.
I-Unity Accord okuthiwa yacelebrate mhla ka-22 yinto enza ukuthi abantu bemathebeland bathwale ubunzima be-unity yaleli lizwe kukabili ntombi. Okwakuqala ukuthi abantu bemathebeland kuthiwa baluza ama-election ngo-1980 abantu sathwala ubunzima bokuthi ilizwe leli hlale abantu babengalidabula phakathi ngokulwa ukuthi nxa singatholanga esikufunayo sizaqhubeka sisilwa. Yikho nxa kuyikuthi abantu bakithi bavuma khona lapho ukuthi ayilimeke labuse sithemba ukuthi uzasibusa kuhle iminyaka engu-7 eyadluleyo yakuqale independence yaba yilokhu esithi nayi-nightmare ngesikhiwo kwaba ngumbhuqazwe owenzakalayo.
Udokotela Samukele Hadebe uchaze ukuthi isizathu esabadabulayo lesabahlanganisayo abezaphu lezanu kwaletha incithakalo ezweni ethi ilizwe lilomsebenzi omkhulu ngoba abantu ababambananga.
Well, i-Unity Accord kwaba isivumelwano phakathi kwamabandla amabili ayo alwela inkululeko yelizwe. Nxa sikhangela isizathu ababedabuke ngaso phakathi lesizathu esenza kwahlangana siyananzelela ukuthi ukungabambani kwaletha incithakalo eningi elizweni sikunanzelele khonokho bese sikhangela siyaphambili sithi yebo kambe amabandla ezombusazwe ahlangene kodwa isizwe sesihlangene na umsebenzi omkhulu osasalele iZimbabwe yonke hathi amabandla izanu lezaphu.
UZulu wakobulawayo ukhala ngokuthi akukhanyi ukuba kulesivumelwano esinjalo nanku amankampani amaningi alumhlubulo avalwa akulazikolo akulamadamu izibhedlela yimiduli akulampilo abantu bayalamba lezwe alilamali ngakho iUnity Accord bani elenketha bechabi njalo ezinye izizwe zeyisa zithuke ezinye izizwe kuthi labalweli benkululeko abalwa bengaphansi kwezaphu bayabandlululwa kukho konke okuhle ezweni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafo bembula.
Kuhlelo lweze maphandleni namuhla ngisenkabazwe esilobela njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana John Baleni ngekefu lekhisimusi lomumo nje ukubana kwenzakalani esilobela. Baba Baleni ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba, hayi esilobela kakulanto enhle idlala baba. Abantwana ngababuyanga izimali zokuthenga okokudla kazikho inhlanyelo sesingabantu esipromise inhlanyelo abanye bayanikwa abanye belokhu benikwa mpisampisana abanye ngabayinikwa sesibonge ukuziphilela ngey'nguka zethu zolezi ezicubayo yinyama yethu yechristmas ngoba izulu yaphuza lokhu ubuya ingoma ziyaxuba baba asifuni kubuyele ukuthi singatshelana sesikhumbula ukuthi kungangcono ukuthi abantu bazidlela amaqebelingwane abo nje ungqothu ela kolokho okuncane singakuthinxa singela.
Ukhuluma ngokuthi lidla ingcuba lokhu zicuba yini inkomo lamanje utshani kabukahlumi kakabi khona amadlelo?
Hhayi utshani kabukaqinisuwa ngikhuluma iqiniso kuyona liviki ephelele ngolesine bekufene before kuthuba inkomo ezintathu khonapha mina ngisemaplazini duzane le plazi amgwabrabenhlezi khona kulo umatshelwano wami umpofu abakubabili ngane kuthuba inkomo ezimbili izulu libephozile kuyasibili amanda ma akufana ndakwezinye indawo.
Ukhuluma ngenhlanyelo othi kayibambeki beliyithenjisiwe kodwa kayibuyi beliyithenjiswe mbani?
Hayi inhlanyelo le ibithenjisiwe kulethe ihlanyelo iyethenjiswa kuthiwa yikristentalbatwa esivele siyizuza iminyaka yonke ukubuya kwayo kayibuyanga ngendlela lokhu ibuya mpisana mpisaunikwa abanye futhi abanye bayanikwanini kuthiwe abanye bayanikwanini. Hayi njengamina kanisoli ngakhamba amanga ngifuna ukuhamba amanga nawo ina sayigqoka nje kodwa umaumasela amayibalete beyithela mpisana mpisana ayibuyanga ngesikhathi okuyokisem ngawungalima kachathesi ngodisemba kunje so akumina ngibona ngithi abanzima la ukuthi athola kahle.
Yebo ilizwe kalilamali iyasilela njalo emabhanga abantu laba abaningi kabasebenzi kodwa kazibuyanga yini njiva kalilaba abasebenze egoli abaningi
akababa injiva zinjiva kodwa labo bayakwazi ukuthi ngabe buya ngapha phela kufanele labo bathi bebuyela belempitshana bazafika lapho bafike singasela lutho umntwana ukuthi asuke khonale agade aphinde azigcinele imali yokubuyela nje akakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
nje ngokubuye kwemihla yonke ngenxa yokuthi ama-rand wona lana siyadropha ivalu ngiyabona iyunderstanda what I say there ivalu yemali siyadropha abantu sebesesaba ukubuya ngapho ukuthi bake babuye bazinsuko ngenxa yokuthi iyafika ngapha yehle khona ngapha futhi kuvele kungela mali.
Wena njengoba leni emzini wakho lizayidlala njani ikhisimusi?
Ngikutshelile mina sendle ngaya kumakhelwane ngathi ikhanda lenkomo ile ngiyichayile engizale idla ngekhisimusi lemngutyu ngizifakele siyakuthaya emaqizele ngathi kanti manje singathi singubhodabhoda sesiyabona ngenxa kulo mntwana ozadropha ukuthi uyilela vele idrobheni akho yabe kuyihlahla kodwa sikhona apha zikuhlaleli ungambi ukhona pha nayo undlaleli sosikhulu uyahleka kodwa liciniso esilalo khonapho.
Siyabonga baba ubaleni, ungathanda ukubingelela isihlobo labangane singakaphuma emoyeni?
Ye hayi, ngiyabingelela kakhulu, ngibingelela izihlobo zonke ezakobaleni, imuli yonke yakobaleni kuyo yonke indawo ekhona. Ngiyebingelela kubabazala kwesifande kokhenezekamaranji, ngiyebingelela akwabomalimami emsilehobe, ngiyebingelela istafu yonke kakhulu, ibingelela umsebenzi lomsebenzi omkhulu kangaka futhiseze ngilifikisela impilo enhle, ngilifikisela ukuthilibeni lokhu elitela abantu khulu futhi kwenzeka ukuthi size sazi siqalise lathi ukucabanga ukuthi kathi umumona lo uyingoku umuntu wonke kufanele sonke singene emumweni wena lokuthi sisithini. Ngiyabonga baba wami.
Hayi, siyabonga baba ubaleni, lidlale kuhle ikhisimo sinjalo lingene kuhle eminyakeni omutsha.
Hayi, kuhle baba, inkosi libuthiselani ukuthisela konke.
Ah, kube njalo.
Ngiyabona baba singindezelayo baba usisi.
Ah, kube njalo la kuwe. Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngisenkabazwe silobela ngixoxale sakhamuzi umnumzana John Valeni. Asibe nizonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso yabaphilayo ngokuthenga impahla emazweni angomakhelwane bezithengise elizweni e-International Cross Borders Association umnumzana Dennis Juru. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga.
Umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi nxa ukhangele okwenzakalayo khona ngapho eSouth Africa sikhangele ilanga lakusasa le Christmas. Ungathi kulomehluko yini leminye iminyaka?
Yes, ngathi kulomehluko ngoba abantu bahambile sibili bahambe ekhaya. La eSouth Africa sokungama 1-1 laba abangela ama passports abangela ama paper. Sibo abaselela laba abengafakanga amakhampani babaselela la kodwa iningi labantu lehambile kakhulu bayekhaya.
Nxa sikhangela indaba ezifana lokungena lokuphuma kwempahla ikakhulu sikhangela umthetho lowo statutory instrument uphazamise abaningi yini ngoba sizokuthiwa abanye bebethathelwa amafutha.
Singathi uphazamise kakhulu ngoba abantu baye bengawazi ukuthi kuvunyelwane akuvunyelwane. So iningi labantu lahluleka ukuhamba nezinto ekhaya besabele ukuthi bengathatheli impahla yabo ngoba uhulumende efaka umthetho awufiki kubantu bonke endleleni zabantu bonke ukuthi umthetho wangkhona ubamba kuphi lakuphi. So iningi labantu alihambanga ngezinto abahambileyo abahambanga ngezinto eziningi ngoba bekade bengekho sure ukuthi kuyini okufunekwayo kuyini okungavunyelweyo.
Manje nxa sikhangela udaba lwamaphepha ama-permits ebesizwa kuthiwa abanye bebehamba ikakhulu abantwana bengazi ukuthi nxa sebephenduka bazathwala nzima.
Ye kule problem eyokuthi ama-permits abanye banama-permits kodwa abantwana bengela ama-permits. So abantu bahambile kodwa ukuthi bazophenduka kanjani abantu kawazi ngoba abanye abantwana sebefunda eSouth Africa kodwa bengela ama-permits but abazali bayaze lawo ama-permits. Kusithi abanye abantwana bazalelwe eSouth Africa umzali uyabe ne-permit but umntwana engela permit. So kuzoba le problem ngo-January abantu sebebuyela eSouth Africa ngoba vele kuyabe kungangeneki njengamanje sokulama roadblocks amaningi. Sibone ukuthi mawuphuma eMessina mawuphuma e-border kule roadblock e-Weybridge yase Messina masuthi angena eMessina sokule inye roadblock eyamasotsha e-Baobab lapha e-China Mall. So kathesi kuzoba nzima kakhulu ukuthi abantu babuyele e-South Africa fane ngeminye iminyaka.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleni.
Ngiyabonga abalaleli, libe ngeteferi inhle. Abahambayo lihambe kahle, ababuyelayo eSouth Africa kumbe ababuyelayo noma kuphi lihambe kahle emgwaqweni kule nyamazana. Lidrive linanze kahle, linanzelele linandelele imithetho yomgwaqo.
Hayi, siyabonga. Ube le khisimusi enhle.
Ngiyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni eye-International Cross Borders Association, ebesixoxela uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga.
Namuhla kuhlelo sicubungula ikhefu lekhisimusi ngesikhathi iningi labantu lisithi yalila mali. Njalo lo mnotho welizwe ungamanga kuhle. Silubhekise enkayi lapho esixoxa lo Councilor ka Ward 20 uCouncilor Maria Ndlovu owako Chief Nkalakatha. Siyakwamukela kuhlelo Council.
Yebo mma.
Kwenzakalani khona ngapho enkayi?
Enkayi kunzima sibile kuyalungiselela iChristmas. Kodwa into esidanisa abantu ukuthi labala amakhadi okuawamabhenki imali ukuthi bayithole kayitholakali. Kumele uhambe uye njengakubo mathinkuru ema-supermarket ufike uthenge-ke impahla ezelwe zikona leyo mali. Imali yona ngokwayo ukuthi ungayibamba esandleni vele kuyala.
Awafikanga yini ama-bond notes?
Lokho kuyisimanga abantu bebekhale befile bezitshela ukuthi njani ama-bond notes esebuyile. Nazaphila impilo engcono kade sikhalele ukuthi ibhedi 2 singani nguba. Wona ama-bond notes ukuthi ubone umuntu ephethe okuyi-$2 mhlawumbi. Ukuthi nje ungayibona nje umedelwa ngikhona ukuthi vele ingani ezigayeni akwenzakali lutho. Khathesi silungiselele iKhisimusi ukuthi abantwana bazakwenzani. Kumele kubuthwe ama-grocery kuphela yimpilo esikhona.
Kuyafanana yini le madolobheni ukuthi kuyathiwa umuntu athathe ingxenye yemali angathathi yonke?
Ekhaya kakulambijana ukuthi wathathe igrocery kumbe ufuna ukuthatha imali engange-200 la utshela ukuthi thatha igrocery kwamathinkura ekwani 200 ikheji vele vele sizowafa wayibona. Ungagade uhambe kumbe uye emadolobheni njengakubo khwekho ngani kungumakhelwane uyafika khona bathi thenga ithathe igrocery ye-$50 esikunika ikheji kuyabe kulabamileyo lapha emaduzaneni la uthathe igrocery leyo uzokuthetha kunika imali engaka. Ngikhuluma senze nje kulo mama wangakithi umakhelwane abambalele imali 190 bathile imali 190 thesa ngene kwenye supermarket wajayisi igrocery wathi uyakhipha imali wafica kule phepha lewashawa phakathi esikhwameni akusela mali.
Kungabe kwenzakaleni lapho?
Lapho kukhanya ukuthi vele amaswela yiwo aseganyile abantu asebegangile sebesebenzisa i-satanist bona laba bazawuthi thenga igrocery ye-$50 imali bese ngukhetha imali engaka kathi vele ngamaswela ngoba khonapho lanxa usuyithetha igrocery uyaphuma uhambi uthi usuhambile uzokuthweba uya ngapha siya kunika i-cash phambili kube kuthwitha amadoda babe bekubamba bekuthila bakuthathele yonke into grocery mali foni uzafana ukukhala esitaradeni sebehambile kungalanto ezayenza.
Manje abantu sebekwazi yini lokhu njalo bayaxwayiswa yini ukuthi bekuqaphele kumbe abanye babuya bengakwazi ukuthi kuke kwehlela omunye labo bese besenza into efanayo?
Esigabeni ngapha ngakithi enkayi ngakhulumela ezinyangeni okwenzakale kibo bese sibaxwayisile sibili abadala ukuthi abayekele ukuphomba ukuthi bangabona abantu baphomba ukuhamba bekhuluma labantu abangabaziyo. Bona-ke bakhulume labantu bebhenki khona phela babe bedinga khona imali kumbe kusezitolo bakhulume labezitolo njana kuyabe kulabo mahobhu. Omunye umuntu eceleni ngathi ngiyakuncedisa sihle simtshele ukuthi vele ungavumi umtshele ukuthi hamba vele ngoba kangikwazi ancediswa mina ngize ngibuyambiyanga lawo. Kunzima emakhaya kuthambanga.
Ngabona kubathwalisa nzima abantu ukuthi bengazuzi imali yabo kuthiwe bethathe impahla kuphela. Manje imali abantu bayizuza njani?
Imali vele kayizuzakali. Khathesi ngakutshela ngikutshele ngami ngakutshele ngomunye umuntu amakhadi e-stewardship bhenki esiyawa okwe-steward bhenki kodwa kuthiwa kasithathe igrocery. Uzathatha igrocery wena uzabe ukhangelela ukuthi ngifuna ukuthi ngithenge lokhu kumbe ngiyebhadalela umntwana lokhu kumbe ngilungise lokhu. Njana khathesi sikhuluma sinje sikhangelela ukuthi ezikolo kumele sikiye ama-credit abantwana kodwa wena uyetshela ukuthi thenga igrocery emali yakho yonke kumbe uyabule 300 kumbe uyabule 200 in something uthenge igrocery ngayo yonke. Sihleza sithule vele lokuthi sizakwenzani lokhu kwaziwa nguNkulunkulu ngoba thina besicabangela ukuthi ngokungena kwe-bond note leyo akade beyitho mhlawumbe kuzashintsha izinto kathi sokuyibhedidiwe.
Sibonge uCouncilor Maria Ndlovu kaWard 20 enkayi ko-Chief Nkalakatha. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lilami uSithandekile Mhlanga lapho esicubungula khona eziphathelane labesifazana. Ngilivalelisa ngikhonapha eWashington DC.
Hayi ke siyabonga sithandekile singakehlukani wathi sikhangele ezinye izindaba besilazo ukuhlelo lwethu lwamhlanje. Kambe usomabhizimusi umnumzana Strive Masiwa engaba esefuna ukungena kwezombusazwe na? Inhlanganiso yeTajamo kasesijikile ithi izaqhelisa umkhankaso wayo wokutshengisela ngomnyaka ozayo. Olivalelisayo lifisela ikhisimusi enhle ngoChris Gande ngethi kasidibaneni njalo ngevikezayo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.